This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera. Gunyana 19, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Maonero edu sevanhu vari kugadzira beka iroro tinofunga kuti ibeka rakanaka, saka asi hazvireve kuti hatibvumi kuti vamwe vanhu vauyewo vachitiudza pfungwa dzavo pamusoro pebeka iroro.
Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Vamwe vabereki vekumaruwa vanoti vave kupiwa masamanisi ekutadza kubhadhara mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vanoti vari kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti pari zvino, uye vanoti rave pasi pehofisi yavo. Amai Makarau vanoti masangano akaita seZimbabwe Election Support Network, ayo ari kuti pane zvinoda kukwenenzverwa mugwaro revavhoti, akasununguka kuuya kumahofisi avo kuti vataure nhunha dzavo. Mapato anopikisa munyika anga achichema-chema nerekuti hofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vatobaiwa mudede haifaniri kunge iri iyo yakabata gwaro revavhoti. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Rita Makarau.
Bepa revavhoti ratinoti voters roll nderedu nderezeki, ndisu taakurigadzirisa, ndisu tinorinyora mazita ari pavoters roll iyoyo, mazita atinenge taongorora isu kuti ava ndivo vakakodzera kunge vari pavoters roll. Titeedzera bumbiro redu remitemo nemimwe mitemo inotizivisa kuti vanofanirwa kuenda pavoters roll ivavo ndava nani.
Saka muri kuri kwenenzvera?
Tiri kuedza kuri kwenenzvera. Isu tikuona maonero edu sevanhu vari kugadzira bepa iroro tinofunga kuti ibepa rakanaka, saka asi hazvireve kuti hatibvumi kuti vamwe vanhu vauyewo vachitiudza pfungwa dzavo pamusoro pebepa iroro. Asi pari zvino tiri kuzvireva chipfuva kuti tinenge tagona basi.
Pane vekuZimbabwe Election Support Network vanga vachiti pane zvimwe zvinoda kugadziriswa nekuti vanenge vari kuona kuti pane mamwe mazita anenge achiri kudzokororwa. Munoti kudii kwavari?
Tinoti ngavauye kwatiri vachitirakidza kuti apa makanganisa, apa makanganisa. Ndosaka tichiti voters roll iro ringe richiongororwa nevanhu vese. Tapedza kurinyora hatingoramba takarichengeta. Tinoti vanhu dzokai zvakare muri tarise. Saka kana vaine hunyunyuto ihwohwo tinovakumbirisa kuti ngavauye kwatiri vachitirakidza kuti apa ngatipagadzirei, apa ngatipagadzirei. Bepa iroro kunyange tiri isu vezeki vanorigadzira harisi bepa redu tega, ibepa revanhu vese vemuZimbabwe. Saka vakatibatsira kuti tirigadzirise. Tinosvika 2018 tani bepa riri nani.
Mubvunzo wekupedzisira Justice Makarau, muri kukwanisawo here kuona mari yekuti muite basa rese ramunoda sezeki?
Mari tiri kuiwana hongu. Tinoda kutenda kuti tiri kuiwana. Ingadai iri shoma, ingadai ichinonoka zvayo kuuya, asi tinoziva kuti nyika yedu iri parumano nguva dzino, saka kuuya kwairi kuita tiri kunzwisisa, asi yekushandisa tiri kuiwana hedu apo neapo.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Vamwe vabereki vanogara kumbire kumashonaland central province vanoti vari kushishikana zvikuru nenyaya yekuti vave kupiwa masamanisi kubva kumadzimambo nemapurisa, vachinzi kana vasina kubhadhara mari dzechikoro dzevana vanozotengeserwa midziyo yavo. Hatina kukwanisa kubata mambo wekumbire kanawo mapurisa kana gurukota rezvedzidzo kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika. Vabereki ava vanoti nenyaya yekuderera kwemitengo yedonje havana kwekuwana mari pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mubereki vaBoda Chesango.
kuno kuzvina zvinomira zvakanaka kuno kuchikoro tanzvikoro sabon tatadza kubatira vano chikoro vaitaishayiro saka kana kumari kotoni yakafamba zvakanaka kunoku
ko chii chakaita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka kukotoni uku
kotoni haina mari zvokutoti ano 2 years zvisina rambobhadharwa zvakanaka ichechitembini yati kukwatisa kutengerwa nayo kwati zvinoto
imi muri kuda mari yakawanda zvakadii
dai rakakurika kusvika kwakanaka 60 cents zvanga zvirinani kana 70 cents zvanga zvirinaniwo yedu yaitawo yati yaivamo mune zvakanaka
makapuwa here mari dzemafetiraiza nedzembeu kuti murime donjeri zviri kufamba sei
ya ndakapiwa zvese mafetiraiza nembeu nemushonga but zvakubatirwa manje takangobatirwa mari yacho hapana kana chatakakwanisa kuwana sezve mari yacho yese akaenda kuzvikwereti
saka masamanisa ari kubva kupi kuzvikoro here kana kuti
ya tingati yakubva kuchikoro yakabva nokumapurisa nezvedhinga kuenda kwamambo zvese zvakuzvibhedhleni yatikapiwa musi wa29 kutemba kana yangukwatisa kusvika asina kubhadhara kuti akatotorwa zvinhu zvako pamba
ko havangodzinge vana here sei vari kutora midziyo
kunzi mwana haafaniri kudzingwa ndo matauro yapurezidendi vamugabe akanzi mwana haafaniri kudzingwa asi munofanira kuenda tekiteki nemubereki wacho womwana
ko mambo wenyu anonzi anwe
mambo wedu anzi madiwo
vabhodha chesango mumwe mubereki anogara kumbire kumashonerland central vanga vari kumbire kwakare
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's precious.
Now we shift here.
My Isabel.
Yeah, me know.
Na father my sister. Na father munhu wese masvita. Doro tadira bazita father vari bazita father kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini noitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer father. Makaterera studio 7.
Waya waya. Muza waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Pepeshua muchabaiwa avo vanopinda ivo chechi yekatorika uye vari muNew York imwe nzvimbo dzichange idzo dzichishanyirwa naPapa Francis pavachange vari muno muAmerica svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare muchabaiwa.
Tinatenda.
Muzvare muchabaiwa tinoona kuti svondo rinouya Papa Francis vachange vari muno muAmerica uyezve vari kuwanikwa ivo vachishanya muNew York mwamunogara. Muri kunzwa sei tichiona kuti imi munopinda svondo iyoyi yekatorika?
Tiri kufara zvakanyanyisa. We can't wait kuti tivaone tiwane zvidzidzo zvavari kuuya nazvo nokuti tonyanyofara nokuti zvidzidzo zvavari kuuya nazvo ndezvemhuri. So tiri kunzwa kufara zvakanyanya.
Pane vamwe vachange vachibva kuZimbabwe here vachange vari kuuya kuzoshanya panguva iyo Papa Francis vari imo muno muAmerica?
Hongu, takamirira mhuri yakakura vari kuuya vachabva kune nzvimbo dzakasiyana-siyana dziri muHarare. Vatakamirira, I'm sure vamwe vari kutanga kusvika musi weMonday.
Imi zvii zviri kunyanya kukufadzai makatarisa mashoko ari kutaurwa naPapa Francis? Amunofunga imi kuti anobatsira nyanya madzimai?
Mashoko ari kunyanyotifadza inyaya yekuti vari kutaura nyaya yemhuri, nyaya yekuti tinge tichinamatira mhuri, tichibatana mhuri. Sezvamunoziva kuti mazuva ano mhuri dziri kungoparara zvisina tsarukano. Saka isusu tokunzwa kufara nokuti zvinhu zviri kuedza kutisimudzira uyezve tichiwanawo zvimwe zvidzidzo zvatinozopawo vamwe kana kuti patinokwanisa kuzvikorekta patiri kukanganisa zviri kukonzeresa kuti mhuri dzisanyanyoramba dzakabatana.
Muri kuZimbabwe manga muri kupinda muchita chipi?
KuZimbabwe ndanga ndichipinda kuchita chaAlois naAgnes chekumayouth.
Mave kuno muri kuona zviri nyore here kuti muenderere mberi nezvidzidzo zvamanga muri kuwana muri kumusha?
Tiri kuno hazvisi nyore, zviri kutinetsei nenyaya yekusiyana kwemacultures So right now we are just looking forward kuti tikwanise kunge tichisangana tichinamata pamwe chete tiri veku Zimbabwe. So when we meet ndopatirikukwanisawo kuti timboita zvatajaira kuita even paminamato. Otherwise ne culture yemunomu zviri kuti siyane.
Katarisa mafambisiro amaita kuchita kwenyu zvii zvanyanyosiyana nezvamuri kusangana nazvo muno semudzimai.
Zvanyanyosiyana ndezvekuti kubvira pahunhu hwedu, kubvira mapfekero zvatanga tiri kuremekedza isusu tichikura nezvatairaidzwa. Mimwe mitemo yacho unongoona kuti kana wasvika kunoku kwavari zvinhu zvisina kana nebasa. Saka at the end of the day uri kuona kuti kana takanga kuda kuadhopta culture yavo tiri kubva tatomborasika zvakanyanya.
Tombodzokera zvedu mukushanya kwapapa Francis, zvii zvamunofunga imi kuti madzimai nyaya yechidiki vari munyika pari zvino vangadzidzewo kubva kumukushanya kwapapa Francis iko kuno kuAmerica?
Chatinganyanyodzidza semadzimai echidiki chakanyanya inyaya yekuchengeta mavalues eculture, nokuti papa vari kunyanya encourage vanhu kunamata and even ivo maitiro ava vari kuita ekuti havasarudzi vanhu even vari mumajeri vanoenda vachinovhizita vogara pasi navo zvinoovhaluka nevamwe vanhu vese kana kuti zvinonzi hazviite. So isusuwo tirikudzidza pakuti kana tichidhila nevamwe and nemamwe masituations hatifanirwe kusarudza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu muzvare pepeshuwa muchabayiwa avo vanopinda ivo svondo yekatorika. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda nenguva yamatika.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekucherechedzwa kwezuva rekupokana nemutongo werufu, World Day Against the Death Penalty Day. Gore rino dingindira riri kutarisa pamutongo werufu uri kutemerwa vanhu vanenge vapara mhosva dzine chekuita nezvinodhaka. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa muZimbabwe reZakuro, Ishe Edson Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Ishe Chihota.
Makadii?
Aiwa, istiri wapenyu Ishe Chihota. Mungatitaurirawo pamusoro peurongwa hwekucherechedzwa kwezuva rekupokana nemutongo werufu kana kuti World Day Against the Death Penalty. Zvii zvamuri kuitawo imi muZimbabwe sesangano rinoshanda nevasungwa?
Chekutanga takaona kuti death penalty haisati iri chinhu chinotaurwa nezvacho chakanangana nekuti chinobatsira kana kudzidzisa munhu kuti asazove anoita chinhu. Toenda pechipiri takanangana nenyika takaona zvakare kuti mutemo iwoyo mutemo wakangounzwa, vanhu havana kunyatsounzwisisa kuti wakabva kupi, unoita sei, wakadii, asi vanhu vanongozvitambira kuti ngazvidaro. Saka na tichibatanawo nemamwe masangano takaona zvakakodzera kuti zuva iri rinoitwa pasi rose remusi wa10 tipote tichibatsirana nevamwe pakuricherechedza. Zvinove zvinokwanisa kuzowaniswa kuti vamwe vedu vawane dzidzo pamusoro pazvo, nekuti matinosangana imomo tinenge tichikurukura nezvazvo kuti tinzwisisane nekuzivisana kuti chii chinombonzi death penalty.
Urongwa hwekucherechedza zuva redeath penalty muri kuhuita rini?
Zuva iri rinosvika muri musi wa10 ndo wanenge richifanirwa kucherechedzwa, asi muno muZimbabwe gore rineri musi wa10 karenda yedu inenge ichitaurayo kuti unenge uri musi weSaturday. Saka takaona kuti vanhu vazhinji vanenge vaine zvavo zvavanenge vakaronga zvavanenge vachiita. Saka takapushira zuva iri mberi ndobva tati tozviita pari pakati pemazuva uri musi wa13. zvinove zvinopa vanhu vanenge vamukana wekuti vanokwanisa kuti vave vanenge vaine isu zvisingakanganisi mabasa avo.
Izuva rinocherechedzwa pasi rose here ichechota?
Takanangana nedeath penalty izuva rinocherechedzwa pasi rose. Hazvireve kuti ndevekuAmerica, zvinei kuti ndevekupi, asi ipasi rose.
Tichitarisa nyaya yekutongerwa kwemunhu rufu muZimbabwe, inyaya ichiri kupisa kana nanhasi, kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakaedzawo kutseketudza nyaya iyoyi. Pane vamwe vachiri kungoti ivo vanhurume vane makore ari pakati pe21 ne70 iwavo havafaniri kunge vachitourayiwa. Imiwo sesangano munoti?
Isu sesangano takaona zvisina kukodzera kuti munhu anongourawa, saka hatisati tazvinzwisisa kuti sei vanhu vachida kuuraya. Nekuti kusanganisira naiye anotonga achiti ndakutongera rufu, haana simba, nekuti munhu ane simba yega kuti ave anotaura ndimwari, nekuti ndiye akapa simba rekuti pave nemunhu. Ndiye anoziva kuti zvichaita sei kuti munhu ave anorarama zvakadii. Saka tikange takatarisa bumbiro remutemo weZimbabwe, pate parinotaura the right to life, tinobva tangoguma ipapo kana tasvika pakuti titaure zvimwe zvese, nekuti hakuna anobvumirwa kuuraya. Saka hatina kodzero yekuti munhu ngaaurayiwe. Tikatarisa zvakare mawira akaita mutemo uyu, wakauya nguva dzekuuya kwakaita vauya kuzotipamba vachitora nyika vachishandisa mutemo uyu kuti vave vanotyisidzira kuti vakwanise kuve vanotonga nyika inei. Saka zvese izvozvo zvinhu zvatinofungira kuti zvinoda kutariswa, tichitaura nezvazvo vanhu vachizvinzwisisa kuti kwakabva mutemo uyu ndekupi. Isusu sesangana hatibvumirane nekuti munhu aurayiwe.
Mune hurongwa here kana mune zvirongwa here zvamunoitawo nevasungwa vakatongerwa rufu ava?
Pari zvino ndo hurongwa hwatakari kugarira pasi kuti tinofanirwa kunge tichiitei. Saka tiri mukati mekukurukura nevamwe nemasangano akasiyana siyana kuti chii chinofanirwa kunge tichiitirwa kuvanhu vaivavo vanenge vari muusungwa, nekuti vamwe vavo vane nguva huru varimo. Zvinove zvatinenge tichitsvaga kuti pfungwa dzavo dzingave dzingabatsirike sei pakunyevenudzwa, asi apo nepapo vanokwanisa vanotumirawo zvikafu nezvimwe zvakadaro kuti vanhu ivavo vange vachibatsirika.
Aiwa, tinokutendai Ishe Chihota, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda mazviita henyu nenguva yenyu.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZACRO rinoshanda nevasungwa, Ishe Edson Chihota, muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mawoko aBlessing Zulu.
Munhau dzedu dzemitambo, tombotarisa mitambo yenhabvu iriko mangwana mumaquarter finals echibuku Super Cup. ZPC Kariba ichatamba neHow Mine kuNational Sports Stadium, kuchizotevera Dynamos neFC Platinum munhandare imwe cheteyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Vamwe vabereki kumaruwa vanoti vopiwa masamanisi ekutadza kubhadhara mari dzechikoro dzevana vavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai maoko aGibbs Dube achitipa nhau dzechirungu.